Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 13/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Mukaenda ini ndini Tarono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe divi remba yava Job Sikala pamwe chete nemudhuri wakaipoteredza zvinopunzwa nemotikari. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remauto. Tichanzwa zvinobva kwamurimi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chimwe chikamu chemba uye mudhuri wakaipoteredza wenhengo yeMDC inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala yakaparadzwa nemotikari yakabonderapo nezuro. Vasikala vaudza Studio 7 kuti vanhu vakaita izvi vakabva vabatwa nevagari vemuSt Mary's kuchitungwiza vakabva vaendeswa kumapurisa. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati avo vange vasingadaire nharembozha yavo. Vasikala vati kudhumwa kwemba yavo kunogona kunge kune chekuita nezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vauya nemota yeLexus nemanumber plate ayo eshe akangozvara pamasocial media aya. Vasvika nguva dzokuma 6 dzamanheru nokubvetemesa motikari yavo nokurova juraho rangu remba yangu nokudistroya side rese rejuraho rapindo mwena uye juraho raita macrake rose kusaidi rakatarisa kueastern side remba yangu. Iye zvino tanoripota mhosva yedu kuSt Mary's Police Station. Mapurisa vakaita attend to it also with agents and the media nokubva vasezvo nyaya iri kudai vazoenda nesupamakoni police station ndokwatiri kutobva izvozvi mumotikari mangu ndiri kutodriva ndina mapurisa pano uye zvekare naivo vauya kuzodhuma imba yangu.
Vazobatwa sei vana?
Vabatwa nemob yomuSt Mary's pavanga vode kutiza nokubva mobhu yeSt Mary's vaona vabonde pamba pangu nokuvaunganira matiri eshe nokubva vavabata. Vavabata kudaro vatorerwa makiyi emota kudzikana vabatwa navanhu. Uye vataenda kumapurisa vari kubvuma mhosva yavo kuti hongu tista tadhuma imba yavasikala. Tikavabvunza tikatiko chikonzera chii chii matimwanani? Vari kungotenga mukanwa kunge muroora aroorwa nhasi.
Saka nyaya iri kutarisirwa kuti inoendeswa rini kumatare?
Vataura ivo izvozvi vamupurisa vedu vasundhuza vari kuite nyaya iyi vapedzerana namapurisa makuru epamakoni police station. Vari kuti nyaya iri iri kuita kudare kusvira mangwana.
Saka vari kupomerwa mhosva yei vana?
Vana vavane mhosva mbiri. One is malicious damage to property. Uye zvekare negligence driving. Ndo mhosva mbiri dzavawana kuti vanga dziri padhuze zvokuti vanga vapomera.
Zvinei nechekuita nematongerwo enyika here? Zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita?
Mazuva ano nokupisa kuri kuita nyaya dzezvematongerwo enyika hungava hudununu hwebenzi kuti munhu aite rule out foul political play. Zviri pachena kuti vakomana vamachindaya vane vanhu vangava vatuma kuti vauye vazoita zvavaita pamba pangu.
Saka zviri kukuvhundutsai here?
Ndofunga kuti munondiziva kwamakore atirebei vaBlessing Zulu. Ndakambototwa kunge ndichaurawa ndikapiswa muviri wangu wese nezvombo zvese mugore ra2003 musi wa13 January. Vamwe vangu vese vakapera kutiza kuenda kunze kwenyika vakaita sana vaGabriel Shumba vatotwa neni. Asi ini ndakaramba ndichiti nyangwe nika ino inika kisagwa andi fundushi ne zunu zisina na maturo rukwara unoshisa no kunyadzisa kuita zvinhu zvakapusa kudaro.
Nengo ya MDC inomiririra Zengeza West mudare reparamende va Job Sikala vange vari parunare ku St Mary's kuchitungwisa na Blessing Zulu West Studio 7. Zimbabwe nasi iri kucherechedza zuva remauto Defense Forces Day paine kurudziro yekuti mauto asapindire mune zvematongero enyika uye kuti aremekedze kodzero dzevanhu. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zuva rekucherechedza mauto izuva rakakosha chose munyika, asi zvakakoshawo chose kuti mauto aremekedze kodzero dzevanhu pamwe nokusarerekera kudivi rimwe chete mune zvematongero enyika. Ngati nzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Mavhinga.
Zuva remauto izuva rakakosha rekucherechedza vanodzivirira nyika kubva kumhandu dzekunze. Zvinokosha kuti pamakore atabva esaya pacherechedzwewo zvinofanira kuitwa nemauto pasi pebumbiro remutemo renyika, kuti vasimbaradze nyaya yekuchengetedza nyika yeZimbabwe, zvakarewo vachiremekedza kodzero nebumbiro remutemo renyika. Chikuru chingada kutaurwa ndechekuti dei vakuru vemauto vashandisa zuva guru iri kuyeuchidza mauto kuti havatarisirwe kupinda mune zvematongerwo enyika, basa rekuchengetedza nyika, kuchengetedza nyika yese nevanhu vese zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvisinei nemapato kana zvematongerwo enyika. Ndoshoko guru rinofanira kurovedzerwa kana tichicherechedza zuva remauto.
Asika vaMavhinga, takanzwawo mukuru wemauto vaChimonyo vachitaura kuti mauto haaite zvematongerwo enyika. Munozopikisana nawo papi ipapo?
Iwayo mashoko avaChimonyo mashoko akanaka anofanira kutambirwa nevana veZimbabwe, asi tikaona maitiro anga achiitwa nevakuru vemauto panguva yapfuura, zviitiko zvemwedzi wambudzi mugore ra2017 pakabiswa Toki wava Mugabe nechisimba, zviri pachena kuti vakatungamira mauto dei asiri mauto zvisina kuitika. Saka tinoda kuti titi kuchengetedzwa kwenyika kunotaura iko mubumbiro remutemo renyika kuti mauto haafaniri kunge achitora matano akaita seiwayo. Ndomotsi piri, tinotizve mauto ngaarangarire nyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Tinoda kuti panguva mbiri muna Nyamabvuvhu gore rakapera nekutanga kwegore rino, mauto akapindira kurambidza vanhu kutaridzira, pakashandiswa pfuti, vanhu vakapfurwa vakafa. Zvese izvi hazvifaniri kunge zvichiitika. Tinovimba kuti vaChimonyo nevamwe vavo vachataura kunyika yeZimbabwe kuti mauto akaita izvi zvekupfuura vachiuraya vanhu anofanira kuti amiswe pamberi pematare edzimhosva, kuti zvizivikanwe kuti mauto haadeuri ropa risina mhaka. Tochirangarira nziyo dzenguva yehondo tichitora musemienzaniso nzira dzamasoja, zvichitaurwa kuti masoja anotarisirwa kuti ararame nenzira ipi nemutoo upi. Havatori zvevanhu, havabi, havavhiringi povo, asi kuti vanochengetedza kana pachine pakanganiswa vanogadzirisa vachichengetedza mutemo. Ndo mauto atinoshuvira kuve nawo muzuva ranhasi.
Zviwo zvamungati zvakanaka zviri kuitwawo nemauto tisingatarisei zvekupindira mune zvematongerwo enyika kwamuri kutaura?
Zvakanaka zvinoitwa nemauto eZimbabwe zvinosanganisira basa guru ravakaita pakubatsira panguva yemvura yemafashamu yecyclone idai yakabata kumabvazuva yenyika yeZimbabwe. Tinoziva kuti mauto akaungana vakatora muzvikopokopo zvavo marori avo vakabatsira vanhu vakaedza kuvakawo nekununura vanhu vanga vakatsitsirirwa pasi pemabwe akawanda. Izvozvo tinozvikudza. Uyezvewo tinoziva kuti panguva dzenge dzichishayikwa chikafu kana kuti panenge pakukurwa mabhiriji nemvura, mauto anopinja vachibatsira. Zvese izvozvo tinozvigamuchira tichizvitenda. Pachinongotsutsuma chete panyaya mbiri dzekodzero zvakarewo nenyaya yekuzoda kukasira kupinda kune zvematongerwo enyika zvisiri maringe nebumbiro remutemo renyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaJoseph Chuma vanoti mauto eZimbabwe anozivikanwa neunyanzvi hwawo uye kutevera mutemo. VaChuma vakudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mauto anopindira chete panenge pakodzerwa pakakodzera.
Izuva rakakosha chaizvo nekuti izuva rekuti tiri kurangarira vanhu vanochengetedza nyika yedu, runyararo nesovereignty yedu. Saka izuva ratifanira kupembedza tese tichishuvira kuti dai mauto edu aramba ari professional, vechiziva kuti basa ravo nderekuchengetedza nyika, basa ravo nderekuchengetedza runyararo, basa ravo nderekumeka sure kuti munhu wese ari free kuti aite zvaanoda kuita munyika make according to the dictates of the constitution. So it's a very important day and I hope we all come together to commemorate zuva rakakosha kudaro.
Pane vamwe vari kuti mauto ari kutyora kodzero dzevanhu achipindira mune zvematongerwo enyika, munoonawo sei?
Handizvoba izvozvo. Chinhu chinogwadza ndechekuti vanhu havadi kutaura chokwadi. Mauto havana kumbouya kuzopindura anything until it was necessary kuti vapinde. Dai tikataura saivhin mirizhonga yakaitika naJanuary papai, dai vanhu vakaita kutaridzira havo parunyararo pasina kupokana nekupiswa zvinhu, mauto vaizouya sei ipapo? And dai maybe vakaterera pavakatanga kutsigwa nemapurisa zvikapera ipo paya, mauto vaizopinda sei ipo paya? Mauto akazopinda nekuti zvanga zvatooneka kuti mapurisa chaiwo anga akurigwa and kwanga kwava nejobhadhi yekuti property yakuzodestroiwa, runyararo yakuzopfakatika, nyika yakuzobhenda. Saka ndopavakapinda. Ivo havasina vokuti vanosvika vokuverengera marights ako, havaverenge marights, havatakure mahandguns, havakusuri. Ivo vanoda uya kuzogadzisa kuti runyararo ngarudzoke at the shortest possible time. Ndo zvinoitika pamauto. Saka tikati vari kupindira vari kuchikora, ini nothing is being unfair. Vakapinda because kwakwa nekodzero rokuti vapinde.
Hapana here dzimwe nzira vachuma dzekuti mauto anogona kuparadza mhirizhonga dzisiri dzekuuraya vanhu?
Unfortunately, you see, when it comes to the army, world over, kukatarisa kwese, even kuFrance kune mademonstrations, ukaona kwapinda army, unfortunately, zvive zvabhenda for sure. Saka isusu vanhu ngatitei kuti tisasvike bhatinani zvokuti army yakuda kupinda. Nekuti army, like I said, inosiyana nemapurisa. Mapurisa anogona kuuya nemarabber bullets, vanogona kuuya nemabaton sticks nematear gas. Army haina zvese izvozvo. Ami kana yakupinda kutoti ngatigadzire zvinhu zvizvimbo zvatopera dzere nzee, tisaite mirishonga tichienda mberi, ngazvive zvatomera ipapo. Saka ndo difference army nepolisi.
Tichitarisawo basa riri kuitwa nemauto, zvii zvamungataurawo pamusoro pemauto yeZimbabwe?
Mauto edu takaona achishanda ivhini patakawirwa netsaona yecyclone Idai kumanikaland nemasvingo province. Takaona mabuto vechimhanyira mberi, ndovanga vakutokiriya marodhi, vachigadzisa marodhi, vachigadzisa mabridji, kuvaka makirinika nezvikoro. Saka ami yedu muno muZimbabwe inoita zvakawanda wanda masocial services anobatsira chaizvo. Tikuvaona futi even kufarming chaiko, vechiita farming pacommand agriculture vanga varipo kubatsira kuti tizadzidze madura edu. Tikaona futi even in the mining sector kuonana chiyadza uko varipo nedzimwe nzvimbo futi varipo. Saka variko kuzama kuti upenyu hwevanhu huite nyore.
Avo vanga vari nhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira varaidzi vekumaruwa rabudisa gwaro richiti zviri kuitwa nehurumende pamwe chete neZANU PF handizvo zvaitarisirwa nevakarwa hondo yekusunungura nyika. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti mauto vanhu vari kungodzvenyerirwawo sevamwe vese, asi chinovakatyamadza ndechekuti sei vachibvuma kushandiswa mukurwisa nokushungurudza vanhu.
Mauto edu anoita basa rakakurisa rekuchengetedza nyika yedu, rine basa ratinorumbidza. Tinonzwa tinokahlamara zvikuru kana mauto edu aakupinda mustriti zvaakaita musi wa 1 August, achipfuura vanhu, vanhu vakafa, achipfuura vanhu, vamwe vakakuvara, vamwe vachiri vakaremarana nhasi. Tinokahlamara zvikuru kana mauto aakupinda mudzimba dzevanhu achiwa abdakta tine vanhu 26 vakaabdaktwa muna January Mauto arimo totarisa toti ndio basa remauto edu here vanove vanhu vanofanira kunge vachitichengetedza hatingafari kuti kana vanhu vanofanira kunge vachichengetedza mhomho yezimbabwe vaakushandiswa kuchengetedza masimba evashoma vachishandiswa kuchengetedza masimba evashoma shoma vasina rudo nesu
chii chamunoshora
vanhu vanotambura sesu masivu sevanzi vari kutambudzwa sesu vanhu vanotoshuwirawo kuti dai vawana chekuisa patafura asi kune vashoma shoma vanorwa nemazita avo tichitarisa kuti zita ravo rakashandiswa pakawandisa
zita ravo rakashandiswa papi
hondo yakagova kuTRC pakashandiswa zita remauto pakutora zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira migodhi zita rakashandiswa remauto panguva yakawanda wanda asi panongozodya vashoma shoma ivo mauto vacho tosangana navo kuglenora tosangana navo kubudiriro tosangana navo kukwadzana vari vanhu vanotamburawo sesu vachitambira mari shomanini
saka vamasaraure pazuva ranhasi munoti
saka pazuva iri remauto tinoti anonzi muuto ndiani muto haasi chete munhu anoda kushandisiwa anoshandisika muto munhu akazvipira kuda kurwira nyika yake kuchengeta nyika yake saka tikuti ngavadzokere pabasa ravo vachengetedze nyika yavo vasachengetedze simba revashoma vashoma vasina hanya navo vanoda kuvashandisa kuti ivo vashoma vazvidyire
ava vanga vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vakumbira mutungamiriri weNamibia vaGlen Kelp nevaimbove mutungamiriri weBotswana vaIan Khama kuti vaite vanamutongi gava pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. MuDaily News mekare kanzuru yeguta reBulawayo yave kutya kuti mvura mumadhamu ayo iri kudzika zvakanyanya nekukurumidza. MuNewsday mune nyaya inoti pamusaka pekusavimba nezanu PF bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa richange riine vanhu vanochengetedza runyararo pamwe chete nevanotora mavhidhiyo apo nhengo dzaro dzinenge dzichiratidzira. MuChronicle mune nyaya yetsaona yakaitika nezuro munzira yeLutumba Chituli Pasi kuBidebridge pakafa vanhu vanomwe vamwe vapfumbamwe vakakuvara. NewZimbabwe.com ine nyaya inoti imwe kambani iri pasi pemauto inonzi yakatorawo mari kunasa zvisiri pamutemo izvo zvaisasa chigaro weZack amai Lois Matanda Moyo pakaoma sezvo murume wavo gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo vari umwe wevakuru pekambani iyi. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Tambura isi muZimbabwe, tambura nenzara chaiyo. Tini naiso nielani marari. Eva mbona zvekuita hurumende yeZanupefu yatikuwadza nenzara. Munango wake hapana zvaari kumboita kubva pakapinda achipisa mugabe. Hapana chachinja. Zvinhu zviri kungoita worse, bad worse. We are suffering, suffocating Zimbabwe. Please, tibatsireiwo.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwande nevateereri vese veStudio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzisina divira dzakarerekera. Tinozviona kana muchizeya nyaya yezvematongerwo enyika. Munotaura nevatsigiri veZANU-PF uye munotaurazve nevatsigiri vemapato anopikisa. Izvi zvinoita kuti nhau dzenyu dziteererwe nezvizvarwa zvese zveZimbabwe. Imwe nyaya ndinoda kutaura inyaya yavamunangagwa. Vamunangagwa vari kukurudzira runyararo asi vanoratidza kuti havasi kutaura nevatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga uye vasachikidzire vemapato anopikisa vakafanana nevebato reMDC avo vari kuonekwa vachitsikidzirwa navamatemadanda navamutodi nevamwe. Dai kuri kunzi vari kudaro nyararo vangadai vachitaurawo nevatsigiri vavo kuti vasatsikidzire vamwe. Ndatenda.
Mangwanani akanaka vakomana nevasikana pastudio 7. Inini ndiri kuda kukumbira kuti mutizvidzirewo mazuva angu kwanhezanup f akateerera vapindirewo 16 August asati asvika. Toda kuziva kuti ko demonstration yakazorambidzwa riini kuitwa muno muzimbabwe. Demonstration, peaceful demonstration, kuratidzira kune runyararo kwakazorambidzwa riini muno muzimbabwe, nekuti demonstration iyoyi yazonyanyoshamisira chii sei vanhu vezanup f vabva vamirizika maleaders acho ese kubva vati aiwa haiitwe, aiwa yakaipa, aiwa banda kukandwa mabhomba, zvatanzwa naopa muchinguri vachitaura mabhomba achona vamaona achigadzirwa kupi. Ndo patoda kuti vatitsanangurirewo ipapo. Vachamisa mutungamiri weopposition akangotaurawo zuva redem, asi isusu sevanhu vezimbabwe tagara tingoriwo red kuti tiringoratidza kunyunyuta kwedu chete. Hapana unzi panoda kupidigurwa hurumende, hatizivi kuti vari kuzviwana kupi zvekupidigurwa hurumende. Iyi ingori nyaya yemwana wese wemuzimbabwe aomerwa nokukwira kwemutengo wezvinhu zvese, ndo ari kuda kuratidzira murodhi. Saka ivo vari kuzviwana kupi zvekuti panoda kupidigurwa hurumende? Vari kuvhundukei? Ngavatipindurewo kuti demonstration iyi yazonyanyo kuipa papi, yashamisirei zvoongoti munhu wese wezanup f yangu wabata mukuru, bata mupfupi, bata murefu, bata mupfupi, chii chanyanyoipa?
Mangwanani, mangwanani vashamari vestudio 7. Ini ndinoitwawo David Mutambara, ndiri kunoko Pretoria. Iyi handinangu zvakawanda zvandoda kutaura. Ndoda kutaura pamusoro pemurume anonzi Matemadanda. Murume anonzi Matemadanda angada kuti asakangwara iye asina kungwara. Unofanira kuziva kuti zvinhu zvaari kuita zvika zvimangwana zvichamubata. Tine nhoroondo yevamwe vaidaro asi nhasi vakati duku. Unofanira kuziva kuti apa vanofanira kuziva kuti hakuna chisingaperi, chisingaperi chinoshura. Zvaari kuita izvi achitaura zvinonzenzi zvaanotaura kuti vanhu varege kudemonstrata, vanhu achitambura munyika achitaura kuti iye zvakazoda zvakazodai ndezvake zvaanotaura izvi hazvakava nemusoro. Matemadanda handi munhu usina kana njere muzanup f ndara yoyo, haana kana pfungwa. Handizi kuti wai munhu angagaba achiisa munhu padhuze akaita seMatemadanda padhuze naye, munoshoresa chero nepati yavo yacho, haana kana brain. So haa ini chandinongoziva kuti tichasangana naMatemadanda tichavabvunza rimwe remakore vati duku. Zvinopera zvavari kuita zvavakufunga. Ndatenda hangu.
Kwazai kwazai vashamarire vestudio 7, mamuka sei vana mukoma jonga apo ha? Tamuka bho zvedu, tiri pano paWestern Cape regai tisapedza nguva zvedu. Tipinde mukati menyaya. Hapana kusununguka kwetakaita vana mukoma jonga, sezvo tiri kumadondo kudai kumaWestern Cape, kudai kumasouth Africa, kudai yakaona rusununguko 1994, asi ndokwatinongodai kungotizira. Isu takaona rusununguko 1980, asi hapana chakamira zvakanaka mukati menzvimbo yekwedu. Zvakaoma vedu woye. ZANU-PF inongoti dai demo iyoyo pangoitika mhirizhonga chete kuti vaone zvekutaura. Ndivo zvevari pamberi pekuda kumisa demonstration yedu yatinoda kuita kudai. Komana imi, ndo vatori nezvese izvi, ndo masoja, ndo mapurisa iyo ZANU-PF. Nekuti how come kuti vanoita pamberi kuti demo iyi haisaita, haisadai, haisadai, of which authority inobve kumapurisa? Hakomana imi, zvakaoma, zvingori pachena izvi. Ndosaka president Chamisa vakati munotidzidzisireiko kana musikadi kuti tidini, tikupeiwo mupfungwa dzedu. Handiti dhangi bai.
Makadii, makadii, makadii vanhu vezimbabwe, vanhu vestudio 7. Zvinotaurwa namatemadanda namatutu izvi, vakamhanya vachimhanyira vamugabe kuti vamugabe vairove pasi. Vanorwadzwa nechii? Vanodi kusungwa kana kutaura mashoko ekuthreatena mama. Ngavasungwe. Ikodzero yemunhu wese muno muzimbabwe kuti ademonstrate. Atenda.
Makadive studio 7, vashamarari nevateereri mese. Ndinoitwa mai junior, ndiri paCape Town. Handiri kuda kubatsira hwangu hama dzangu dziri kuzimba uko dziri kuti dziri kuda kuprotesta musi wa16. vanga protesta vo batiro parimwe riri kudeuka sekudeuka kwarakaita last year endi chandiri kuda taura ndiche kuti kana vachiprotesta ngavazive chavari kuprotestera vonanga ichocho kwete zvekuti tiri kuprotesta vanhu vemdc against ZANU PF vanofanira kuprotesta kuti nyika inake ndo zvavanongofanira kutaura yes vanogona kutozobatsirwa wakada ndatenda
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari mutsvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tinokukumbirai please kuti musaridze mimhanzi pamunenge muchirekodha mameseji enyu tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mafashanu emvura auraya vanhu vanopfuura mazana maviri uye akonzera kuti miriyoni yevanhu vatize misha yavo mumatunhu ari kumadekore nekuchamhembe muindia mutauriri wehurumende anoti vachiri kuedza kununura vanhu vazhinji mushure mekunaya kwemvura yakawandisa ikasadza nzizi mishonga miviri yange ichiedzwa pakurapa chirwere cheebola muDR Congo inonzi iri kubatsira zvikuru zvekuti ichapihwa kuvarwere vese kubudirira kwemishonga iyi inonzi Rain EB3 neNump114 kwakonzera kuti vanoona nezvemishonga iyi vamire kuongorora kwavanga vachiita asi kutochipa varwere mishonga yacho vanhu vanopfuura chiuru nemazana masere vafa muDR Congo kubva zvatangidza chirwere ichi mwedzi gumi nemiviri yapfuura muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mirayiro mitsva yakanyorwa nehurumende yavaDonald Trump yakaziviswa nezuro kuchinzi ichatanga kushandiswa muna gumi guru gore rino mirayiro iyi inorambidza kupa vanhu vasina kuzvarirwa muAmerica mapepa ekugara munyika anonzi magreen cards kana vachiwana rubatsiro mune zveutano kana kuti Medicaid batsiro mune zvekudya kana kuti mafood stamps kana kubatsirwa kubhadhara imba yekugara pamwe chete nezvimwe zvinobva muhomwe yehurumende mirayiro yavaTrump iyi inoonekwa senzira yehurumende yavo yekuedza kuomesera vanhu kunyange vakapinda muAmerica zviri pamutemo
vakomana kana tiri tose iwe tina kuna nangu dzakawanda Kangomana kana takabatana iwe Tinakunda nhambo dzedu dzose Afrika kana tiri tose iwe Tinakunda mburi yedu yose Afrika kana takabatana iwe
Thomas Mapfumo vanhu vatema sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau rimwe divi remba yavajobscala pamwe chete nemudhuri wakaipoteredza zvinopfudzwa nemotikari nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remauto tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.